Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei nomi surie na udzedu zanasi muvhuro gumiguru 8/2018. Mitengo yezvinhu yoramba ichiita chamuramba mhuru, ukuwo zvinhu zvotanga kushayikwa muzvitoro, uku RBZ ichiti yawana chikwereti chinosvika zviuru mazana mashanu chekupedza dambudziko iri. Mishonga yoshayikwa muzvipatara, uko makambani ema medical aid oramba kutambira makadri evanhu achiti haakwanisi kubhadhara mari. Bond note nemari iri mumabhanga eRTGS yoramba ichishaya simba zvichienzaniswa nedhora rekuAmerica. Zimbabwe yobatana nezimwe nyika kucherechedza mwedzi wokurwisa chirwere chegomarara. Dynamos iyo iri kutatarika zvakanyanya yopinda mumasemifinal emukombe wechibuku Super Cup. Muchirongwa cheLive Talk na 8pm tine hurukuro nemutungamiri weMBC vaNelson Chamisa nezvemamiriro akaita zvinhu munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu nekuenda pa Facebook motsvaga pakanzi VOA Shona mobva madzvanya pakanzi like.